manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 24, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yomanikidza varayiridzi kuti varatidzire kuti zvirango zvakatemerwa vatungamiri vehurumende zvibviswe mangwana ichiti
dai nyika yenyu isu sebazi reprimary nesecondary education tinokurudzira nyaya dzeanti-sanctions nekuti isusu senyika yeZimbabwe masanctions akatidzorera makuru kumashure chaizvo zvikuru chaizvo.
Asi mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti izvi hazvina maturo ose nekuti
tikuramba tichishungurudzika nekudisturbwa kudzidza kwevana nezvirongwa zvakasiyana-siyana zvinoramba zvichiuyiswa. Musi uno vana vaitadza kudzidza nenyaya yecovid-19, musi uno vana vakatadza kudzidza nenyaya yekunzi kuwanze musangano wateachers for ED. Apa tonzwa kuti vana havachatenderwa kudzidza kuti vaite zvokurwisana nemasanshini.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chopona nepasaka reshumba mumutambo wecricket neSouth Africa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika dziri kuchamhembe kweAfrica mugungano reSADC dzakatarisirwa kubatana neZimbabwe mangwana dzichikurudzira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vehurumende yeZANU-PF zvibviswe. Asi mamwe masangano evarayiridzi munyika anoti haasi kufara neurongwa hwehurumende hwekuti aite zvirongwa zvakanangana nekucherechedza zuva iri achiti izvi zvinokanganisa vana vari kunyora bvunzo. Frank Chikore anotipanyaya inotevera.
Mutauri webazi redzidzo vataungana ndoro vati varayiridzi nevadzidzi mangwana vanofanira kuita zvirongwa zvekucherechedza zuva rakatarwa neSADC rekukurudzira kubviswa kwezvirango zvakatemerwa vakuru vehurumende nenyika dzekumavirira.
Idai nyika yenyu isu sebazi reprimary nesecondary education tinokurudzira nyaya dzeanti-sanctions nekuti isusu senyika yeZimbabwe masanctions akatidzorera makuru kumashure chaizvo zvikuru chaizvo. Saka ukaona paine munhu anozviti ndeyo muno muZimbabwe anoti hatinei nezveanti-sanctions day, hai ndoononge munhu anenge akarashika.
Mamwe masangano evarayiridzi akaita seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe anoti nhengo dzavo dzakaudzwawo mashoko aya nevakuru mubazi redzidzo mumatunhu akasiyana-siyana, asi masangano aya ati haasi kuzoita izvi achiti zvinokanganisa kudzidza kwevana muzvikoro zvikuru sei avo vari kunyora bvunzo dzeordinary neadvanced level. Mutungamiri weR2s vaobert masaraure vati zviri kurongwa nehurumende izvi zvinodzosera shure nyaya yedzidzo sezvo vana vakambo rasikirwa nenguva yakawanda pakambovharwa zvikoro nekuda kwechirwere checovid-19.
Tikuramba tichishungurudzika nekudisturbwa kudzidza kwevana nezvirongwa zvakasiyana-siyana zvinoramba zvichiuyiswa. Musi uno vana vaitadza kudzidza nenyaya yecovid-19, musi uno vana vakatadza kudzidza nenyaya yekunzi kuwanze musangano wateachers for ED. Apa tonzwa kuti vana havachatenderwa kudzidza kuti vaite zvokurwisana nemasanctions, asi tikatadza kuti masanctions aya zvirango zveupfumi zviri kupuwa neimwe nyika kana zviriko zvechokwa, imwewo nyika iri kwairi ichiti yatongera imwe nyika zvirango zveupfumi. Tiri kutiwo muno muZimbabwe chero kana America ine foreign policy yayo isusu tine zvatakatadza tinoona kuti pa foreign policy ya America vanoti kuchikorwa kwekodzero dzevanhu havadi vanhu vanobirira maelection havadi vanhu vanombunyikidza vamwe kana muno hurumende yedu ichida kuramba ichimbunyikidza vamwe ichiramba ichibirira maelections ngaiite izvozvo asi ine plan wo iri internal yekuti vachaita sei kuti upfumi hazvidi kuti vana vaungane vachiimba hazvidi mapoemu zvinoda kuti hurumende inge ine plan an economic plan
mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakatarisirwawo kutora mashoko mangwana kustate house vachikurudzira kubviswa kwezvirango izvi ukuwo vaimbi vachizotarisirwawo kuita pungwe vachiimba kuchitungwidza aquatic complex vachikurudzirawo kubviswa kwezvirango izvi paurongwa huri kutungamirirwa nebazi rinoona zvekuburiswa kwemashoko vanotungamira nhengo dzezanu pf muparamende vapupuraito garepi vati zvirango izvi zvinofanira kubviswa sezvo vachiti zviri kukonzera kuti veruzhinji munyika vanhonge svosve nemuromo asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwit mukundu vati hurumende inofanira kuita zvinobatika munyaya dzekucherechedza kodzero dzevanhu kuitira kuti zvirango izvi zvigobviswa kwete kuswera ichikuma yakakwira pamusoro pegomo isina zvairi kuita
saka zvinhu izvozvo zvinoda kuti zvigadziriswe hazvigadziriswe nemuromo chete nekungotaura nekungopenga kuti zvirango ngazvibviswe asi hurumende yezanu pf ngaisandure mabatiro anoita zvizvarwa zvenyika inoi ngaitarise kuipa kwakaita kuponda kubatwa kwezvibharo kumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhu izvozvo kana zvichinge zvagadziriswa zvinove nyore kuti vana vese vezimbabwe vabatane pamusoro pekuti zvirango zveupfumi ngazvibve
nyika dzekumavirira dzakaita seamerica dzakatemera zimbabwe zvirango zvichitevera kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika america inoti zimbabwe inofanira kucherechedza kodzero dzevanhu uye kunanganisa mitemo nebumbiro remitemo yenyika kana ichida kuti zvirango zvibviswe inoramba kuti zvirango izvi zvakanangana nevanhuwo zvavo munyika asi vanotonga nedemo chete zvirango izvi zvakatemerwa muna 2001 america inoti nyaya yeuori nekutadza kutungamira ndizvo zvapa kuti zimbabwe iite sekunge yakageza negoka munyama kwete zvirango sezvinotaurwa nevatungamiri vehurumende ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore
zvichakadaro mutauriri webato rezanu pf vachris mutsvangwa vakurudzirawo kuti zvirango zvibviswe vachiti zviri kukanganisa upfumi ngatinzwei hurukuro yataita navo
hatiri kufara kuti africa yadzokera patakanga tiri kumakore ekuma1960 ne1970 ekuti mumwe wedu akatatapurwa nesu tese muafrica tatatapurwa saka pane nyaya yemasanctions america yatatapurana neafrica inyika hombe inoda hoshamwari muafrica yezokwana kwedzimwe nyika dziudu dzaakuuya dzichinanzva kuti paukuru ipapo
inyika dzipi dzi vamutsvangwa mungape muenzaniso
ana varussia vapo ana turkey varipo ana iran ana china takati wandei nyika dzavaudza kuti pasi pati sandarara saka america yanotodosha mwari dai yambozvo nzeve dzayo tinopfunga dzevanhu vemuafrica vari kuti nyaya inye masanctions inesu pato hatisi kuida zvingabatsire zvachose
muromo hauzarirwe nerwizika vamutsvangwa zvii zvamuri kuitawo imimi sehurumende yezanu pf kuona kuti magadzirisa nyaya dzezveupfumi kunyange paine zvirango zvacho
isu vezanu pf chatirikuita ndechekuti masanctions angae akanga ari ekuti mari isapinde muzimbabwe saka mari yekufambisa upfumi yekuvandisa upfumi capital ikashayika munyika vanhu upenyu hwavo hunoramba huri hurombe saka nyika yanobva yadzokera kumashure paimbori nezvan1digitalization zvaitopamitsira pamasanctions eamerica kuti mari isapinde munyika purezidendi vabvisa zvese izvozvo zvekare vaakupa mubayiro wepremium on investment mafunds ari kupinda munyika medu izvi zviri kufadza mabhodhirumu emakambani mazhinji pasi rino rese munyika dzakasiyana siyana kuti vachitanga kuita tange mutambi uya muzimbabwe kuti vazoita mainvestment avo iko kunewo kuisa masanctions netsvimbo tsvuku chairo inovaparadza kuti tivake ikonomi yedu nekuuza mari itsva inovandisa upenyu hwevanhu vemuzimbabwe sezvo vakafunda zvachose vane urongwa hwavakapiwa namwari hwoupfumi husina ani munhu hunoita kuti munhu arwere mafuti arwere muromo
asi kaivo veamerica nevamwe havari kuti munyika hamuna kugadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika nenyaya yemhirizhonga vachipomera bato renyu rezanu pf
sango rekungogumburika kwenyika yaifunga kuti masanctions aya anotiviga zvino zvakona zvinoyakuhwanda neshisha america ichikuda kutaura kuti mhirizhonga kune nyika zhinji dzainofambidzana nazo dzinoita mumwe mashure pasi panapa pane nyaya dzezvepolitics imugara muno muafrica kamisa hatinyanya dzipoindi because tinodaudzwana nemunhu wese haina yacho ainoita nadzo achiiii 20 years nemutemo chaiwo wenyika masanchez asibhorera president basinobva mucongress takadzipwa nenzira yekuti takabvutira varungu chiangosaxon minda ndo nyaya ichaito iripo.
Mutauriri webato rezanu PF vaChris Mutsvangwa vari parunhare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo vamwe vanoshanda nemasangano anorwira kodzero dzevanhu. Vemasangano anorwira kodzero dzevanhu vari kumusangano weHuman and People's Rights uri kuitirwa kuGambia pari zvino, uye vari kuchema-chema kuti kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemitemo vaZiambi-Ziambi nevezanu PF vachiti vari kuvandudza mitemo uye munyika mune utongo hwejekerere, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde, avo vachangobva kumusangano uri kuitirwa kuGambia wekodzero dzevanhu.
Nyaya yekutanga inyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzeavo vanoshanda vakazvimirira vega nevemapato anopikisana nehurumende, maopposition political parties. So pane issue yewhat we call pachirungu shrinking civic space. Tiri kuona izvozvo pane bhiri riri muparamende reprivate voluntary organization amendment bill, iro riri kuuyisa chitsungo chekuti mabhuka ose anoshanda akazvimirira ega anofanira kuti anyorese, kana achinga anyoresa shanda nemitemo yavanenge vapiwa inozovechechitiwa nehurumende.
Mungape muenzaniso here ipapo vamandindi?
Tiri kuteerera mashoko anonyanya kutaurwa zvikuru nemutungamiri wehurumende nevamwe macabinet minister vanotaura zvikuru nyaya yokuti iyo vepane mango ari kunzi ari kuita humbimbi ndoga ari kushanda zvekuda kupitidzira hurumende, vanofamba vachinonyepa kunze. Zvinova izvo zvatiri kuti uko kungozorana zvinhu zvemanyepo, nekuti chinenge chiripo ndeyekuti tikati kodzero dzevanhu dziri kutyorwa, vanhu vari kusungwa, vanhu vari kunyimwa mabhero, vanhu vari kusungwa dzevanhu vanenge vari vemaopposition political parties. Vanhu veruling party vakakomita the same offences havasi kusungwa, tonzi muri kunyepa. Ati chokwadi chinenge chiri pachena panyaya dzakadaro. Saka pane nyaya dzakafanana neidzozvo. Tobotarisa zvakare nyaya dzatinoona dzekuti kana muchienda kusarudzo like last time we observed kuti maopposition political parties were not being getting sufficient campaign space like campaign rallies aibhanwa vanhu vachisungwa nekusungurudzwa takaona zvakaitika kukwete zvekuti vanhu vakatopedzisira vachaya. So imwe yenyaya dziri kubuda.
Asi misangano yakadai inoshanda here vamandinde? Nekuti vamwe vanoti vatungamiri vemuAfrica havateedzeri zvinenge zvichitaurwa kumisangano yakadai, kusanganisirawo imo muZimbabwe.
Ukaona kukura kunenge kwakaita delegation yeZimbabwe, inoratidza kuti inoteerera zvikuru zvinenge zvichitaurwa nevanhu. Iyo chainoedza kuita kuda kuzvichenesa munyaya idzodzi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaGilbert Mandinde vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari kukurudzira vatyairi vedzimotokari, kunyanya vanenge vachibva kune dzimwe nyika vachienda kumusha pazoro reAfrica Day, kuti vasamhanye kana kunwa doro, sezvo uwandu hwevanhu vari kupinda mutsaona panguva dzezororo huri kuwanda. VaJuru vanoti rimwe dambudziko riri kutarisana nevatyairi kunyanya vemabhazi kumiswa nemakoronyera nekubirwa panguva dzezororo. Ngatidzwe hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Pazorori Africa Day sangana re International Cross Border Trade Association tinokurudzira vachikaire vasina kufarisa vachikaire vasina kunwa zvinodhaka vachikaire vasina kunwa mvura inoita kuti vanzwe sevakati ngwarei kudarika zvavari tinokurudzira vachikaire kuti vakoshese upenyu hwevanofamba navo vakoshese upenyu hwevana vechikoro upenyu hweavo vanokrosa maborda vachiriritira mhuri dzavo zvekaro tinokurudzirawo kuti vari kunze kwenyika vazive kuti pane zvakawanda zvinoitika zvinogona kuvaisa panjodzi saka tine chingovakurudzira vanhu vese ivavo kuti vange vachingongwarirawo uye kungwarira nematsotsi panguva ino tichikurudzira zvekare dzehurumende dzeafrica kuti inguva yekuti vange vachirangarira vana veafrica vanotambura vana veafrica vasina chehuiri kuti vange vachiisa mitemo inorerutsa kunyanya pakuyambuka mabhodha munhu achibhadhara juti rinonzwisisika kunyanya munhu achiyambuka bhodha zvekuti munhu aabvumirwe kuyambuka bhodha asina kana pasipoti sezvinoitwa kunyika dzakaita sangana europe tinge takabata saizvo zvose vane veafrica
tinoona zvakare nyaya iyoyi yekumabhodha yanga iri kunetsa pane vanoita zvekufamba macross border vamunomirira zvakamira sei pari zvino
kumabhodha zvachangomira zvakadaro asi dambudziko ratinaro pari zvino nderebhodha regate bridge rinovera kudhura zvinotyisa mitengo yakawedzerwa nekuda kwekuvandudzwa rakaitwa saka tinoona kuti zvinhu zviri kuzongopedzisira zvaita kuti kuno munhu achashandisa chinhu ndiye anozonyanya kukuvara nekuti uyo apfuura nepabhodha akadhurisirwa anongozowedzera mitengo zvakuda zvakuvadza vana vezimbabwe vanenge vachizoshandisa zvinhu zvinenge zvauya kuburikidza necross border trading
zvii zvamungakurudzirawo hurumende panyaya iyi
hurumende tinoikurudzira kuti ikoshese vanhu kwete kukoshesa mari nekuti mari inotorwa nehurumende yemitero imari inenge ichifanwa kunge ichibatsira vanhu saka kana ikange yava kutokonzeresa kuti vanhu vatambure zvakuda izvo kuti hapachisina chehuyira hapachisina chazviri kubatsira kunge vachitora mari kuti vanhu vange vachibatsirikana zvakuda kuti vava kutotora mari kuti vanhu vatambure
avo vanga vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vadennis juru vachitaura namavelas muchanganya uye westudio 7 vari kusouth africa iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vaimbova gurukota rezveupfumi kubritain varish sunak vave kutarisirwa kutora chigaro chekuva muutungamiri wehurumende yebritain izvi zvinotevera kusiya basa kwakaita amai liz truss vasunak vane makore makumi mana nemaviri ekuberekwa uye ndiye munhu asiri muchena wekutanga kutungamira hurumende yebritain vabereki vavo vakaberekerwa kukenya nekutanzania muafrica kunyange hazvo vari verudzi rwechiindia mumwe mutori wenhau ane mukurumbira zvikuru panyaya dzekuferefeta nyaya dzeuori ari chizvarwa chekupakistan ashad sharif anonzi akaurayiwa nemapurisa emukenya pavainge vakavhara mugwagwa kana kuti roadblock mapurisa anoti akamupfuura asingazive kuti ndiye mutori wenhau uyu ane vanhu vanomutevera patwitter vanodarika mamiriyoni maviri uye ainge aenda kunopotera kukenya mushure mekutiza kupakistan nenyaya yekutyisidzirwa nerufu pakistan yakurudzira hurumende yekenya kuti iferefete firo yakaita mutori wenhau uyu Ukraine iri kuramba zviri kutaurwa neRussia zvekuti iri kuda kushandisa chombo chinoparadza ichiti iyo Russia ndiyo iri kuda kuita izvi yozonyepera Ukraine. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vati Russia ndiyo chete ingakwanisa kushandisa zvombo zvemhando yenyuclear. Makurukota anoona nezvekudzivirirwa kwenyika muNATO kubva kuBritain, United States neFrance anoti hurukuro yavaita parunare negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika yeRussia vaSergei Shoigu yaburitsa pachena zvavari kutaura zvekuti havafunge kuti Ukraine ichashandisa chombo chinoparadza. Zimbabwe iri pakati penyika mumakore makumi maviri nemashanu adarika ine madzimai akawanda anofa achisununguka kana kuti vachibvisa pamuviri. Kubvisa pamuviri kana upenyu hwemudzimai usiri munjodzi kana kuti asina kubatwa chibharo hakutenderwe munyika. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kurudzira kuti mutemo wekurambidza madzimai kubvisa pamuviri weTermination of Pregnancy Act wa1977 ubviswe nekuti uri kupa kuti madzimai aende kune vanhu vasiri vana mazvikokota kunobvisa nhumbu vachizoguma varasikirwa neupenyu. Ropafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Christopher Cairo Zimbizi vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvinorwadza kuti vamwe vanobatsira madzimai aya kubvisa nhumbu vashandi vemuzvipatara nemakiriniki.
Unfortunately, vanhu vari kuita backyard abortion, yatinoti illegal abortion. And unfortunately, zviri kuitwa nemachiremba, manesi, student nurse, nevamwe vanhu nje vanozviti vanenge vaine ruzivo rweizvozvi, but vakawanda vacho vanenge vasina ruzivo, and zvinozopedzisira zvakonzeresa njodzi dzakaita sekuti panoita infection yechibereko inonzi sepsis, inokwanisa kuita kuti chibereko chiore because panenge paine zvinenge zvasarira tisina kunyatsokirinwa, tisina kunyatsosukwa zvakanaka. Munhu anogona kutoshaya nekuda kwesepsis iyoyi. Munhu anogona kubleeda stereki, anogona kushaya futi nekubleeda ikoko.
Kunyange paine mutemo unorambidza kubviswa kwenhumbu, Dr. Zimbizi vanoti hapana anosungwa akaenda kunorapwa asangana nematambudziko achibvisa nhumbu zvisiri pamutemo, nokuti basa ravana chiremba nderekungorapa vanhu vasingabvunze zvakawanda.
Nauye abortion kubvisa nhumbu muZimbabwe hazvitsi pamutemo, nekuda kwemutemo unonzi Termination of Pregnancy Act of Zimbabwe, which was enacted in 1977. Hazvitsi pamutemo, and mutemo ukachikorwa iwoyu unotakura mutongo between 5 and 10 years mujere. Hapana option yefine. Asi pane dzimwe nzvimbo anonzi maconditions painobvumidzwa kuti iitwe, that is kana nhumbu isati yapfuura 22 to 24 weeks dzekukura, and inofanira kunge paine mvumo yemachiremba mairi ne one specialist, ndeyekuti kana kuendera mberi kwenhumbu kuchizoisa upenyu hwamai patsaona, kana kuti munhu kana akaitwa zvekurepwa kana kuti inonzi incest, which is bonde rinoitika between hama nehama, hanzvadzi nehanzvadzi kana kuti baba nemwana.
Mukuru weWomen's Action Group amai Edna Masiwa vanoti vane chirongwa chokudzidzisa madzimai nezvemutemo iwoyu nekuvakurudzira kuti vasatya kuenda kunorapwa kuzvipatara sezvo upenyu hwavo hwakakosha.
Pari zvino tiri kufamba tichidzidzisa madzimai maererano nezvemutemo wekubva kwepamuviri watinotiwo Termination of Pregnancy Act, nekuvadzidzisa zvakare pamusoro pechirongwa chakaiswa nehurumende chinotarisa kuchengetedzwa kana kuti kurapwa kwemadzimai vanenge vabva pamuviri.
Mukuru weWomen's Coalition Zimbabwe Harare Chapter amai Charity Mandishona vanoti dambudziko rekubvisa mimba rakakura chose.
Nyaya yenhumbu dziri kuitika zveshuwa, ndofunga pane nyaya iri kutirwadza. Vana vari kufa nekuenda kunobviswa nhumbu idzodzi, even vanhu vakuru vari kufa, vamwe vari kubva vazouya developa makensa vatamba tamba nechibereko chiye nhumbu iye yazobva zvisina kunatsotsarukana. Saka isu tiri kuti dai kwagadziriswa mutemo wekuti vanhu vakwanise kuti akaita nhumbu anenge achiona kuti akwanise kunoibviswa.
Sangano rinoona nezvekodzero dzemadzimai akazvitakura reGood Master rinoti muna 2016 vakadzi vakabvisa pamuviri zvisiri pamutemo vaisvika zviuru makumi matanhatu nematanhatu uye ane mazana masere kana kuti 66,800. Nyaya yekuti madzimai atenderwe kunobvisa nhumbu inounza kusabatana munyika, sezvo vamwe zvikuru vemakereke vanoti kuita izvi kwakangofanana nekuuraya munhu. MuAfrica nyika dzinoita kuti zvive nyore kubvisa nhumbu iCape Verde, South Africa neTunisia. Gakava iri riri kuitikawo muAmerica pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapemidzi.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Cricket chapona nepasaka reshumba nhasi mumakwikwi T20 World Cup 2022 kuAustralia mutambo neSouth Africa. Mike Okariati anotipa nyaya inotevera.
Mutambo weZimbabwe neSouth Africa weT20 World Cup wamiswa nemvura. Panguva iyo chikwata chemaChevrons change chave kuratidza kunge chicharohwa. Mutambo uyu wamiswa South Africa yakanda maranzi makumi mashanu nerimwe chete vasina mutambi abuda, uyezve vashandisa maova matatu chete pamapfumbamwe. Zimbabwe iyanga yapedza yakanda maranzi makumi manomwe nemapfumbamwe mumutambo wanonoka kutanga nenyaya yemvura. Kunaya uku kwakonzeresa zvekare kuti varongi vemakundano aya vadzikise maova kubva pamakumi maviri kusvika pamapfumbamwe. Asi mutsigiri wemachevrons muzvare Catherine Muzavazi vari kuramba kuti Zimbabwe yanga ichizorohwa, vachiti mumutambo munoitika zvakawanda.
Zvemutambo izvinombozikanwa here, hazvina garanti. Zimbabwe yacho zvaingogona kuzoenda nepamwe ikatongowina, isi tingofunga kuti inongodyiwa nguva dzese.
Wesley Mandevere naMilton Shumba vanga vaita nepese pavanogona kuti Zimbabwe isarohwe mumutambo uyu. Mushure mekurasikirwa naCraig Evin, Scandaraza, Regis Chakabva naShawn Williams kwakandwa maranzi gumi nemapfumbamwe chete, Mandevere amuka chibhebhenenga ndokanda maranzi makumi matatu nemashanu. Shumba azowedzerawo mamwe gumi nemapfumbamwe, Zimbabwe ndokusvika pamaranzi makumi manomwe nemapfumbamwe kwabuda vatambi vashanu. Murairidzi wecricket neRugby Edmond Mtetwa anoti pointi yawanikwa paSouth Africa apa yakakosha mhondo yekubudirira mugungano iri.
Pointi yetawana paSouth Africa pointi yakakosha zvakanaka. Tatanga Super 12 yedu zvine mutsindo zvokuti hatisi kuona chichatitadzisa kutenda kumberi uku. Zvokuti tikabata ningini Pakistan apo pamberi apo, aiwa zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka.
Zimbabwe ichiri nemitambo nePakistan, Bangladesh, Netherlands neIndia. Mitambo mumwe murairidzi wecricket Leonard Namburo anoti zvikwata zvisina mukurumbira Bangladesh neZimbabwe ndizvo zvingangobudirira. Pamusoro pezvo Namburo anoti Zimbabwe ine chikwata chakabatana chinokwanisa kusvika kure makundano makuru epasi rese aya.
Mukatadza timu yacho iripo izvinezvi ine vana vechidiki vachangopinda kuzotamba mutambo wecricket, then ine experience yaRaza, Shawn Williams naCraig Evin. I think zvichabatsira zvakanaka kuti timu ive inotamba zvakanaka.
Kuti vasvike pachinhano cheSuper 12 ichi, Zimbabwe yakarova Ireland neScotland, ivo ndokurohwa kamwe chete neWest Indies. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nasi tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika. Vanopikisa vachipomemera ZANUPF mhosva yekukanganisa kutsvaga rutsigiro murunyararo, asi ZANUPF ichiti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya. musakanganwe kuteerera chirongwa ichi na 8 maniru ano. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Hurumende yoshorwa nekumanikidza varayiridzi kuti vanoratidzira nenyaya yezvirango vana vechikoro vachinyora bvunzo. Zimbabwe cricket yoita mangange neSouth Africa mumutambo watambirwa kuAustralia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusiphathela indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhla ka 24 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla
izenzo ezigoqela umuntu wonke esezenze inothi eZimbabwe yala ilokuncipha abantu bathwala luklubu.
Sekulungiselelwa umkhankaso wokulwisana lezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF.
Uyasidanisa kakhulu ukuba ngesikhathi semhloliso izikolo labantwana uhulumende ufuna ukusebenzisa ukuthi kuphatheke umntwana kanye lezikolo.
Kulabanye abathi awusekeli umkhankaso lo. Ibandla leZANU-PF selikhankasela ukhetho oluzayo ngamandla emadolobheni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. LeZimbabwe likhangelele ukuba kusasa lizaqhuba umkhankaso wokulwisana lezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Umkhankaso lo osekelwa inhlanganiso yeSouthern African Development Community uqhutshwa mnyaka yonke ngesikhathi lesi. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kukhangelelwe ukuba amalunga ebandla leZANU-PF labanye bemanyene leSADC bazatshengisela emigwaqweni yeHarare eBotswana eSouth Africa lamanye amazwe besola izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF okuthiwa yephula ilungelo loluntu njalo iqhuba ukhetho olungakhululekanga. Abakumhlanganiso yeSADC weleBotswana bakhangelelwe ukuba labo bazangena emigwaqweni beveza ukuba abahambelani lezijeziso lezi. Elemeli kalithi kalisoze lesule izijeziso lezi kuze kulungiswe ezokhetho lokunye kweleZimbabwe. Umongameli Emerson Mnangagwa, njengowaye ngumongameli uMui Robert Mugabe, ukhala ngezijeziso lezi esithi zibhidliza umnotho welizwe, kodwa amazwe entshonalanga athi ibandla leZANU-PF lenza santando eZimbabwe. Umkhankaso walo nyaka uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Enhancing Zimbabwe's Resilience Through Economic Development and Engagement and Re-engagement. Ugatsha lwezemfundo lwethule umbiko izolo lusithi kumele ababalisi bekhumbule usuku lolu. Kodwa abanye ababalisi bathi abasoze bakwenze lokhu ngoba kulabantwana abaloba imihloliso etshiyeneyo. Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi uhulumende kumele adinge ezinye indlela zokunanza usuku lolu, hayi ezikolo ngesikhathi semihloliso.
Uyasidanisa kakhulu ukuba ngesikhathi semihloliso izikolo labantwana uhulumende ufuna ukusebenzisa ukuthi kuphatheke umntwana kanye lezikolo, akusongindawo kumbe isigcawu sezo politiki. Uhulumende wenza iphutha kakhulu.
Umnumzana Goodwill Taderera
obambe okwesikhatshana isikhundla sikanobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association uvumelana laye.
We are not a political organization, and our teachers, we believe, are not political. Because even government
inhlanganiso yethu ayisiyo yombangazwe, njalo sikholwa lokuthi ababalisi labo banjalo. Lo hulumende laye ngemithetho asifakele yona usicebisa ukuthi singabi ngabombangazwe, kodwa ke sisebenzela uhulumende, kungakho sizithola silawulelwa ukuba senzeni.
Unkosikazi Sanele Nyoni, omunye wabazali olomntwana obhala imihloliso, uthi uhulumende kumele ahloniphe imihloliso yabantwana.
Kuyadanisa ukuthi khathesi abantwana baphakathi kokubhala imihloliso, kodwa uhulumende ufuna ukubaphambanisa. Abantwana laba asikhangelelanga ukuthi baphazamiswe, ngoba bavele baphazamiseka kudala.
Uthawungana Ndoro, isikhulumeli sohlangothi lwezemfundo olweMinistry of Primary and Secondary Education, uthi abafundi kumele bephatheke emcimbini le.
It is common cause that civic education on the matter, citizen education,
kuzizalwane kulungile ukuthi bafundise abancane kusukela ku early childhood, kuhle kube sobala kukhanye ukuze labo baphatheke kwenzeni izinqumo emphakathini.
Usuku lolu luzananzwa elizweni lonke jikelele kusasa, njalo kulenhlelo ezimbalwa ezizakwenziwa ezigoqela igala. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
I-Studio 7 ixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee.
Udaba lwama-sanction luqakathekile ukubana abantu baluzwisise ukubana luqala ngabi lusiya nga. Izijeziso lezi ezifakelwe ilizwe lethu eleZimbabwe aso zijeziso eziyenza lokhu abakuthi ngesiNgisi i-targeted measures, njengoba bethanda ukutsho. Kodwa izijeziso ezigoqela umuntu wonke esezenze inotho yeZimbabwe yala ilokhu incipha abantu bathwala luklubhu.
Chuma, ungathi ukuthwalisa abantu luklubhu ngama-sanctions kumbe ngumkhonomi welizwe osadalalayo ukuvuka?
Izijeziso lezi zibamba indawo yonke. Kulama-banks amaningi ayehluleka ukubana asebenzelane leZimbabwe ngenxa yokuthi kona imali nxa zitransfera zibuya zingena ngapha eZimbabwe zisiya khona lapho ezingabe zisiya khona, khonokwana kusuka kubahluphe ukuthi kube ukuthi kusebenzeke kuhle. Khonokwana amabhanga lawa ase-America kumele akhiphe izimali eziningi ezokuthi kenziwe ama-checks properly, kubonakala ukuthi imali leyi ivela ngaphi, ihamba njani. Ama-bank lawa agcine bona kungcono ukuyekela ukudlelana nama-bankini eZimbabwe lapha, kulokuthi begcine beluza imali zonke leziyana ezokuthi kuyenziwe ama-checks, lama-double checks before bengakadili lati. Kuningi esingakubalisa okutshengisela ubana ama-sanctions asephambanise not lakho abakuthi targeted, kodwa aphambanise umuntu wonke nje jikelele. Amabhizinisi kahambi kuhle, umkonomi kawuhambi kuhle. Sikhuluma kanje so umkonomi wethu sise ama-sanctions layo eqalisile sokule 22 years, ngiyabona umkhono wethu usukhoste imali engadlula abo $40 billion kade kumele ukuthi ngabe siyenzile la, ngabe kungasiwo ama-sanctions lawo afakiweyo. So kuyatshengisela ke kubana ama-sanctions lawo kumele asuswe.
Bona kwenu Chuma, ama-sanctions la avela abangelwa yini?
Yindaba yomhlabathi esawuthathayo abakuzondele khona amakhiwa, and as long as umhlabathi lo silawo vele kabasoze bekhiphe unyawo ebrekini lelo.
Manje kumele kwenziweni-ke ukuthi lawo ma-sanctions akhitshwe?
So kumele batshelwe ngabantu bonke, betshelwe ngamazwi wonke ukuthi hhayi akendekele ukuhlukumeza abantu, ngoba umuntu ophansi ngaba nguye ofilayo ama-effects ama-sanctions lawo. Bona laba abantu babe-targeted bangona ingani bazihambela baphila kuhle balanto ebaphambanisayo. So ama-sanctions kakhitshwe lawa ngoba aza the ordinary citizens izalwane zalapha eZimbabwe.
Umnumzana Joseph Chuma, omunye wamalunga edale le Central Committee yevandla leZANU-PF, exoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Sibuye saxoxa nomnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezapho.
Ngifisa ukuthi uZulu nomhlaba wonke jikelele benanzelele ukuthi ama-sanctions afana nempukani elanda isilonda esilephunga. impukani ayijwayelekanga ukulanda into esalungile engelaphunga engakonakali. So ama-sanctions lawa thina njengezaphu sithi yimpukane elande isilonda esilephunga. Ngakho-ke nxa ufuna ukuthi impukane ingakulandeli uyadila lesilonda ulungise lapho konakale khona ngokuklina okwakuqala, okwesibili ufake umuthi, okwesithathu ufake ibhandiji.
Ayisikho yini lokho esikubonayo Ndlovu, nxa abakhokheli beZimbabwe bekhankasa njalo bencediswa langabo makhelwane ukuthi yikho abazama ukukwenza?
Esikubonayo kwele Zimbabwe yikuthi instead eyokuthi abantu abakhokhelayo bekline leso silonda bafake umuthi bese befake ibhandeji, bona babhizi bazama ukudinga ukuthi ngubani owangiloyayo, njalo lesi silonda sesisenza kungasakhona ukwenza lokhu nalokhu. Ya, yikho kuveza khona sobala ukuthi abantu abasikhokhelayo ngabantu abangelamaqhinga, ngabantu abangelakukhalipha engqondweni. Okuhlekisa kakhulu-ke yikuthi even labanye abase-Afrika abe-AU abe-SADC labo sebejoyinile kumsangano lowo.
Nje kwenziweni-ke lapha Ndlovu ukuthi ama-sanctions akhitshwe, njengokutsho kwakho ngomzekeliso ukuthi lelo phunga likhitshwe, leso silonda sihlanzeke?
Umuntu engathi ugulile ulesilonda, wena lithi sizaphola ngokuthi sihambe siyebhikisha, siye masha, siye gida, sijayivele ukuthi isilonda siphone. Angiboni ukuthi kuyohlakanipha lokho. Thina ngokubona kwethu sicabangela ukuthi izanu ayilungise, abathi ama-reforms benze ukuthi abantwana baseZimbabwe bathole amalungelo wabo, njalo lama-election ayenze ngendlela eqondileyo. Yikho kuzayenza ukuthi ama-sanctions lawo akhitshwe.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla leZaphu, sixoxe laye eseJohannesburg kwele South Africa. Ibandla leZANU-PF seliqhuba umkhankaso wokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Likhangela kakhulu emadolobheni lapho elihlala linqotshwa okwamagama khona ngamabandla aphikisayo. Kobulawayo umgcini sihlalo webandla leli umnumzana Jabulani Sibanda usebhode indawo ezimbalwa okwamanje edinga usekelo kubodokotela labanye abazempilakahle. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
USibanda ubhoda ezibhedlela lemakolijini akobulawayo lapho athembisa ukuthi angancedisa izisebenzi zikahulumende ukuthi zithole umhlabathi wokwakha izindlu. Uthi ulakho ukhulumisana lekhansili ukuze inike uZulu indawo zokwakha izindlu kanye lokusungula amabhizinisi. Omongikazi abodokotela lezisebenzi zesibhedlela sabagula umkhuhlane wengqondo eseyingutsheni hospital babuye ngobuningi emhlanweni obiziwe nguSibanda. Uthi kuningi okwenziwa ngodokotela labomongi ukwenzela ukuzithuthukisa.
So you are my comrades, I can die for you. I prepare to die for you.
Uqhubekele phambili uSibanda etshela izisebenzi lezi ukuthi bakhumbule ukuthi igazi lachitheka kulwela ukuthi bakhululeke, ngakho kumele baziphathe kahle.
Sweat and blood and lives of many people who died seeing you in their vision, but they will never know you. Take your nation, your nationality, your national serious as a people. They come here, they give you things, but here to ask for your support or anything. I just wanted to come and tell you.
Amabandla aphikisayo athi ukukhulunywa ngusibanda ngamanga luhlaza tshoko ngoba kulanto anganceda ngayo izisebenzi. Amabandla la athi uSibanda ukhankasela ibandla lakhe kuphela. Umnumzana Matthew Bhubesi Sibanda ngenye yenkokeli kubandla leZaphu.
Ngiyamuzwa umfowethu Jabulani Sibanda uhamba esiya ezikolweni lasezibhedlela. Hhayi, kudala sithenjiswa kusukela ku-42 years sithenjiswa izinto ezingapasiyo. Akukho lokho, abantu kumele bakwazi ukuthi hayi layo usemsebenzini umfowethu. Yikhampeni leyo ukukhampenela ukuthi abantu mhlawumbe bengavoteli ibandla elibusayo liphinde libuyele embusweni, kodwa bazabe bevotela uduko lokho elusiya phambili.
USenator Gideon Shoko owebandla le-Citizen Coalition for Change uthi ibandla le-ZANU-PF alilamhlaba emadolobheni, ngakho-ke uSibanda angayengi abantu.
iZanu in the first place kaila land. Istate has got land. So nga kuyenzwa okwe land kuma state institutions, kuyenzwa kuma public service, kuma public servants, it must be done in public public service commission. Iba aba in charge ngezinto lezo. I campaign ye uvi lokhu vele kunjalo vele iZanu ihlale njalo.
Intsha yebandla leZanu PF kobulawayo ithi jabuliswe ngamazwi kaSibanda. U-Admire Maskati yinkokheli kwabatsha kubandla leZanu PF.
Ukuchonga uChairman wethu uComrade Jabulani Sibanda ukuthi ufuna ukulobhama council ukuthi anike kontanga istand kumba abafacilitatele ama stands. Bonani kuyinto enhle ngoba kontanga abanengi abalamsebenzi kodwa nxa icouncil ingalobhi ukuthi banike ama stands berente bebhadala bona pana bona ngani ungabangcono ukwenzela ukuthi lizwe liqhubekele phambili kheli oluhle olungasolo ecampaign kodwa lokuthi luyimpower ontanga.
Omunye osakhulayo uNkosana Blessed Dube uthi akungacatshangela izisebenzi kakhulumende kuphela kodwa intsha engasebenziyo lezisebenzayo.
Into enhle kakhulu ukuthi sithole ezama youth sithole ama stands but inkinga yokuthi ama youth imajority ama youth ayikho ku government and abane iningi yethu vele we are working under private or abanye bakhona abalala imisebenzi yakhona so maybe if you can adjust for us on fine.
Ibandla leZNPF lithi lifuna unqobe emadolobheni lapho elihlala libhuqwa khona ngamabandla aphikisayo njalo umgcinhlalo waleli bandla kobulawayo utuza kwethekelela wonke amakhona edolobho leli ekhankasela ibandla lakhe. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umnumzana Rishi Sunak okubandla le Conservative Party usengumkhokheli omutsha weLebhilithane kulandela ukusuka kwankosikazi Liz Truss esikhundleni lesingeviki ephelileyo. Abezindaba beReuters babika ukuba uSunak ungene ngenxa yokuthi abanye akabekade befuna isikhundla lesi bachedele emuva. Omunye wabo wayengumongameli wakweLebhilithane umnumzana Boris Johnson. Ela Ukraine lithi kungamanga luhlaza tshoko ukuba selifuna ukusebenzisa okubizwa ngokuthi yi-dirty bomb kwesinye isabelo esibanjwe ngele Russia. Ela Ukraine lithi ele Russia yilo elifuna ukusebenzisa ibomba le. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Ele Kenya selihlolisisa ukubulawa kuka-Ashad Sharif intatheli izindaba elodumo eyakwele Pakistan. Amapholisa wele Kenya athi aphambanisa ngokudubula imota uSharif ayihamba ngayo becabanga ukuthi ngiyomuntu othengisa abantwana. Abakuhlangothi lwezempila kahle baza kwethulela uZulu uhlelo lokuhlaba abantwana iJackson yepolio kusukela ngolwesine kusiyafika umgqibelo. Umevis Gama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lolu lwethule umbiko lo lamhla enkundleni yokuxhumana lusithi abezempila kahle bazangena ezindlini lapho abazahlaba khona abantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi. Udokotela Mafios Siamchembu, umkhokheli wezibhedlela esigabeni sakobulawayo, uthi luqakatheke kakhulu uhlelo lolu.
Uhulumende logatsha lwezempila kahle wakubona kufanele ukuthi abantwana bonke sukusela ezalwa ebeleminyaka emihlanu 5 years kumele behlatshwe ama-vaccine okwenqabela lezi zifo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi umntwana wonke ethole ama-vaccines akhe aneleyo wonke ukwenzela ukuthi ekhule elempila kahle ekhule engondlekileyo.
Lokho kusekelwa ngudokotela Sitshengisani Vuma okunhlanganiso yabodokotela eye Progressive Doctors Association.
Ngumkhuhlane ongayelaphekiyo ende uyabulala. Kungcono ukuthi umntwana wonke ehlale ehlatshiwe ukuyivikela ukuthi ivele ingangeni emzimbeni wakhe. Sinje kanje eZimbabwe lapha asila active case yepolio. EMozambique lapha next door lati seyatholakala ipolio. Yikho sithi abantwana bonke noma basebazuza ama-Jackson awepolio bephinde futhi behlatshe ipolio kwenze ukuthi ipolio ingaze yavela yangena elizweni leli.
Udokotela Vuma ukhuthaza abazali ukuba behlabise abantwana ngoba uyingozi umkhuhlane wepolio.
ngoba ipolio yayenza ukuthi impilo yabantwana ibe nzima kakhulu ngoba yelapheki. Umntwana nasele polio esingakwenza kuphele kwenza ukuthi impilo yakhe ibe ngcono, engazi ubuhlungu kakhulu, kodwa uyabe engasakwanisi ukuziyenzela izinto eziningi yedwa. Abanye babengasakwanisi ukuhamba, abanye noma ukuziphefumelela bodwa babengasakwanisi. So kungcono sithi abantwana bethu behlatshwe ukuvikela ipolio leyo ingaze yasihlungubeza thina ezindlini zethu.
Omunye njalo okwezempilakahle uVusumuzi Mkandla laye uyakusekela lokhu.
Ipolio yona ngumkhuhlane othelelwanayo njalo ubangelwa ngathi ligcikwane. Ulakho ukuthi nxa umuntu engahlala elomuntu engahlangana lomuntu olepolio ethelele omunye. Singabona lolu hlelo olokuthi kube kuhlatshwa abantwana ezindlini kumbe emakhaya kubangelwa ukuthi abaningi bona abahlabisi abantwana amajekiseni lawo okuvikela igcikwane leli kumbe okuvikela ipolio, okugcina kubangela ukubana bengathi bona bebanjwe umkhuhlane lo balakho ukuthi bethelele isigaba sonke kumbe kuqalise ukuthi kumemetheke njalo lo mkhuhlane.
Umkandla uthi ipolio ngumkhuhlane ovikelekayo.
Kodwa ke singananzelela ukuthi yona ipolio ivele ingumkhuhlane ovikelekayo njalo kulakho ukuthi nxa abantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu bengathola amajekiseni akhona ukuthi bayivikele bengawutholi lo mkhuhlane. Singakhangela elizweni lonke jikelele kuyalutshwane ukuthi uhlanganelayo ipolio ebantwaneni kungenxa yohlelo lolu oluvele lusenziwa kusukela ngesikhathi umntwana ezalwa lapha ayihlaba khona amajekiseni. Ukhanya lokhu ku-Baby Health Card.
Abezempilakahle bathi baqhuba lomkhankaso bemanyene labohlangothi olufanayo lwakwele Zambia njengoba lomkhankaso uqhutshwa lakwamanye amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Africa. EleZimbabwe libikwa lagcina ukuba lesehlakalo sepolio ngomnyaka ka-1989 sona esaphazanyiswa ngempumelelo yokusiqeda ngomnyaka ka-2005. Kunsukwana esanda kwedlula kuqhamuke igciwane lepolio kwele Malawi lakwele Mozambique. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi ibandla le-ZANU-PF belicathamela abantu asebekhulile egangeni bengakavoti ematopo ngempelaviki bebathathela izithupha njalo bebathembisa ukubanika ukudla lokunye. Lithi abanye bebesethuselwa ukuthi bazatshaywa bengavotela ibandla le-CCC kumbe elezaphu. Umnumzana Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi kumele kuguqulwe indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho eZimbabwe.
Kine sphuma kiyo ngempela viki ayenziwe kodwa ebekungekonferense kathi ngikubani ZANU-PF efuna ukuba ngumthetho unto itself and iveki ile nkinga yokubana ilungisise indaba ezinjengazona ezingenxa yokubana ukhetho mabiyenzwa under such circumstances. Kathi ngitshela ukuthi-ke akula kuhlonitshwa komthetho ngoba umthetho uclear ukubana-ke akuvunyelwa ukubana abantu bebe kuze le-polling station ikakhulu bela irigalia lamakhadi abhalwe-ke ibandla labo. So yo inkinga ehlangana layo yikho kwenza ukubana-ke sikhulume ngendaba yama-reforms.
Pol izayenzani ngakhonokho ngoba selakhuluma kudala ngendaba yama-reforms?
Okokuqala ukubana-ke indaba yama-reforms is an ongoing process and campaign. So konke okwenzakalayo lokhu yikho kuzaba part and parcel of the evidence esiyisebenzisayo ku-African Union kusati lakuma-commissions aseZimbabwe ukubana iveze sobala ukubana-ke indaba yama-reforms iqakathekile njalo ukubana this is the evidence esiveza sobala ukubana ukhetho luyenziwa ngendlela engekhofiyente.
Nxa kuyukuthi kungaguqulwanga konke lokhu ubona zani ukhetho pho luyaphuma lunjani ngomnyaka ozayo? Luyabe lukhululekile yini?
Nxa lokhu kungalungisanga kule nkinga yakubana ucontinue ukuba le leadership e-contested lokhulumente ongasokhulumente wabantu ngenxa yokubana ukhetho lwayo liyenziwe ngendlela-ke engaphelelanga. So konke lokhu-ke kufanele kulungisise ngenxa yokubana ku benefit anyone i political party as a contest kubana ke ibe ke inkulumende ke okhethwe ngabantu njalo kuhlelo ke olula abantu phakathi.
Umnumzana Ostalos Siziba isikhulumeli sebandla le-CCC. Siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Eliphas Mashaba owebandla le-ZANU-PF.
Akho into eqalayo njalo yinto ekhona ku-constitution yethu eZimbabwe ukuthi kulabo abangakwanisiyo ukubhala, kulabo angaboniyo, kulabo ezigoga bayancediswa ukuvota. Kodwa-ke kulesinqumo esitsho ukuthi bancediswa ngabomthetho amapholisa abekhona njalo nxa kuncediswa khona fana bayabizwa laba kuthiwa ngama-polling agent ama-opposition lawe-ruling party bonke ababekhona babe bekhona emncintisaneni nalowo bebe ngabafakazi ukuthi khona umuntu uncedisiwe ngendlela enje. Kodwa-ke akutho ukuthi khona wonke umuntu oncedisiweyo uvotele i-ZANU-PF ngamanga lawo. Umuntu uvota lapha akhanda khona ukuthi nje kuphela kabe kudingakala ukuthi ancediswe.
Ye, ibandla le-CCC lithi kulabantu ematobho kade bencediswa libandla lezano bese zihlahleni khona ngale bele desk bekhuluma ukuthi votela lokhu hambe sivotela thina ungeke usivotela sikunika inhlanyelo lokunye kambe kungabe kusijoni khonokho.
Yabona ukukomenta ngezinto ze-CCC akuncedi kabadube ngoba vele ngabantu abahlezi bona bengavumi lutho. Ngabantu abahlezi bona njengabantu abahlala bezanjelo. Ngiya ngitsho mina kwezinye indawo ukuthi mina ngiphuma koBulawayo. KoBulawayo ngibe yi-candidate mina 2013, ngaba yi-candidate 2018 against i-opposition NDC. Sidliwa i-opposition asikaze sikomplaine.
Umnumzana Eliphas Mashaba ukubandla le-ZANU-PF sixoxe laye eseHarare. Kule qembu elizibiza ngokuthi nobuntu elilapha kwelemelika ukuzokwethekela okwamaviki ayisikhombisa sike sizwe besiculela lapha
utho seven weeks yeah last time yeah 9 weeks yeah 7 weeks and siya sipota sindaweni ezijenini. Sometimes it's chaya kuma concert halls. Sometimes it's chaya kuma, well, all the time it's concert halls, but sometimes it was semi university, and sometimes it's always kuma concert halls. Concert halls are independent from education and universities. We are cultural ambassadors. That's why you will find that most of the times so we see Chaila a university see the performance in Tambama, but during the day we see Lama workshop. Mainly we do a lecture demo where we just give a lecture about where we come from and the origins of our music in Mbure. So we see xoxela nje ngalapho esivela khona sibanika nje lo lwazi ngemgido yakithi sibanika ulwazi ngokuhlabela kwakithi lo mculo nje wakithi oyimbulo.
Zefunde zefunde wathabo mzali okunja zange wakubona hayi uyachisa
nobuntu lithi esintwini sakithi elimini olimini lakithi uno umelele ukuthi umama. Ubuntu sonke siyabazi uthando, ukuzehlisa, kindness. Siyabonga, thank you very much ukuthi liyasilalela emakhaya.
Ngalezo isa ziso muwe uweja Kumbati situ miso Nyambonga mimi tito Ngalezo isa ziso muwe uweja Nilesi kazi sinengi ngifuna wena Nilesi kazi sinengi ngifuna wena Uchando lako lumnati gimi
lo nkosazana Duduzile Sibanda besixoxa laye oweqembu lokucula elinobuntu eli vakatshelayo lapha elethekelayo lapha kwele Melika. Ku-Live Talk namhla sixoxa ngodlakela lwezombusazwe. Singakehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sekulungiselelwa umkhankaso wokulwisana lezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF. Kulabanye abathi abawusekeli umkhankaso lo. Ibandla leZANU-PF selikhankasela ukhetho oluzayo ngamandla emadolobheni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguGaino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.